kuno hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vari kuno kuvane dambudziko. Patasvika tiri pakopa pari zvino pane vanhu obva kuma I don't know, I think nearly 3,000. Vemavillages akawanda vari kuti vamwe vane 7 days vachiuya vachidzoka vachiuya vachidzoka asi havasi kuwana chikafu kunyanya nzvimbo yekwadzingire havana kana chikafu chavati vaona kubva cyclone ichitanga maareas ese iwayo nzvimbo yakaona kwakaenda paiwa nedzimba mulocation iyoyo yese vari kuti over 500 now are missing over 500 people are missing but missing yavari kutaura vari kuti obviously vanhu ivo vakatofa because by now taifanonga tichinge takuziva kuti vari papi hanzi imbwa dzakabva kusouth africa hanzi dzakauya kuno dzikambofemedza vakasiya vamakamaka mavari kusunga kuti kuda mune vanhu then pane padzingire paprimary school 4 teachers naheadmaster wacho are also missing vana over 40 are also missing zvoreva kuti nhamba yatiri kupiwa negovernment haisi kupindirana nezviri pagiraundi
muri kuti imi vanhu havasi kuwana chikafu asi tiri kunzwa kuti zvokune masangano akaita sana world vision ari kubetsera kupa vanhu chikafu zvinhu zvakamira sei
chikafu ichi chero vanhu vachinzi chiri kuuya tiri kuchiona pamativi nekuti patasvika isusu dai chikafu ichocho chiri kupiwa vanhu taidai tasvika vanhu vachipiwa we only passed through ward inonzi ward 16 yepaduri crash ikoko hakuna dzimba dzakatorwa hakuna vanhu vakanzi vakafa kunze kwevana 2 vanonzi iwo vakahidzikirwa muimba the rest of the people variko zvinhu zvavo muminda zvirimo asi tasvika ipapo paine macrowd and crowd ema10 kgs emufu emabhaz esipo nemapamba zevana saka isusu tiri kuti vanhu vari inneed nekuti nzara ingori kwese kwese asi dai tambotarisawo vanhu ava vakaita vekuwana dzingire vane misha dzakaparara vasina kana pokutangira ndo vanhu vari inneed ivavo so tiri kukumbira isusu kuti mangos zvekuti zvinhu zvitorwe zvichinzi zviri kumbochengetwa zvichibva mukuchengetwa kwazviri kwenga hatizozvisisi dai zvabvira mangos auya achipa ega nekuti vanhu vari kunzi vari kupiwa vacho vashoma vari kunzi vari kunyorwa mazita nefevharetizi
veruzhinji vangade kuziva kuti sezvo inini muri panzvimbo pakaitika tsaona iyi ari kugovera chikafu ichi ndiani chaizvo sekuona kwamuri kuita imimi
pandasvika pane ward 16 iroyo ndasvika ndikaona paine weworld vision ndo vanga varipo neami yanga iripo neumwewo wakaita hazvisi ndiri wekuwomen affairs ndonzi komredi anere wewomen affairs ndo vandaona vari ikoko asi pandasvika pakopa vatori nemazita anonzi anenge anyorwa kare nemasabhuku zvoreva kuti izvozvo ndo zvinenge zviri kuita dambudziko kuti pai mazita akasaitwa izvozvo nekuti vamwe vari kuzotadza kupiwa uyewo kwadzingire ngakuendwe ngakuendeswe chikafu
ndaapi matanho amuri kutora kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa
isu setask force nemgc tauya tazvionera tega on the ground ende zvatainzwa tichiti tichitaura vanenge vachiti vanhu vari kupoliticisa kana kuti vanhu vari kunyepa tazviona tabva nefull information kuti we want food on the ground and we pray kuti madonors edu they must bring the food to the ground I think that's the only way forward so that our people will also benefit
muchasvitsa here zvamaona munzvimbo yechimanimani nekwamuri ikoko kuhurumende kuitira kuti zvigadziriswe
hongu tichazvisvika nekuti pari zvino tine vese taona kune mapepa nhau vatoriwo kutora nyuzi dzavo tichasvitsa kuti kuhurumende ndo zvatiri kuona izvi uye vanhu zvavataura vataura with passion vamwe vari kuchema nenhamo vamwe vari kutaura vaine pain yekuti vanoda counseling vari kuda proper counseling because vakarasikirwa nehama dzavo misha dzakafusirwa zvese saka psychologically they are affected and we want the NGOs to provide those rehabilitation programs kuitira kuti vanhu vakwanise kurarama zviri nani.